very good evening.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo gunyana 17 2023. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechina, asi vamwe vachiti vanofanira kuti vatsiurwe nenyaya iri kupomerwa hurumende yavo yekumbunyikidza vanopikisa. Asi veZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pedare reUnited Nations General Assembly nemusi wechina. Vamwe vari kutaura musi uyu vanosanganisirawo vatungamiri venyika dzakaita seKenya, Malawi, Cameroon, Italy nedzimwe. Asi sechave chigariro, Brazil ndiyo inotanga kutaura ichiteverwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemusi wechipiri. Asi vamunangagwa vari kuenda kumusangano uyu vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu, vachichema chema kuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa, sezvo kubva zvapera sarudzo nhengo dzebato rinopikisa dzeTCCC 16 dzasungwa nemapurisa dzichipomerwa mhosva dzemhirizhonga kunyanya. Dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti kunyangwe dzikanomhangara dzinobva dzasungwa nemapurisa padzinenge dzichimhangarira nhengo dzeZANU-PF. Mapurisa, pasina kupa umbowo, akangoburitsa mashoko kuvatori venhau achiti ane umbowo hwekuti veTCCC vanoda kuratidzira zvichitevera sarudzo dzakashorwa munyika nemasangano akaita seSADC, African Union, European Union, America nemamwe. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya yeZimbabwe inofanira kuzeiwa kunyangwe kumucheto wemusangano weUnited Nations uyo. Asi vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti zvekuti Zimbabwe izeiwe hazvina nematuro ose.
Tinoziva zvikuru kuti vazhinji kana kwangotanga kuita misangano mikuru yedzinyika sezvizvi ndokwavanenge vachida kusvibisa nekuti nyika yedu ionekwe nenzira isiri iyo. General Assembly kune maprograms, kune mareasons ane akaunganira vatungamiri vedzinyika. Saka tinenge tichindomutaura zvokuti kuda kuno mumwe wakaba akasungwa akapara mhosva yake, mumwe wakatorawo mukadzi womunhu uri kuda kusungwa, ndodzototaura kuGeneral Assembly.
KuGeneral Assembly kunenge kuchida kutaurwa nyaya dzakaita sei vatogaripo?
General Assembly ine zvikuru zvinofanira kutaurwa zvedzinyika zvinovavarira kuti pasipose pabudirire paende mberi. Zvino vazhinji vamunonzwa vanonzi vanenge vachisungwa namapurisa vane mhosva dzavo, asi nemhaka yekuti vanenge vachida kupotera kupolitics vanobva vamanya kuti ini ndasungwa nokuti ndiri wepolitics, ndiri webato rakati nerakati. Zvizhinji zvacho ukazvitarisa vanhu vakonana padoro varwa, waroga wotoenda kune rimwe bato woda kuvavarira kuvanda ikoko. Haisiyo nyaya yatinonotaura kuGeneral Assembly. Asi vazhinji vedu tinovaziva. Kunge kamwana kanoti kana kakaona vaenzi vakange varipo kanotanga kuridza mhere kanotona kutukirira namai nababa ndozvotinoona.
Munorevei apa mungajekesa?
Kazhinji kana pakangoita musangano imomuno muZimbabwe kana muSadaki kana muAU kana ikoko kugeneral assembly unotanga kunzwa kuti masitori akadai. Takaita maelections tikatopedza kati chifambira mberi nenyika. Nyika haiva kuinokuita nekusvibisa zita renyika yavako. Saka ngatishandei pamwe chete. Kuparlamendi kwatiri tinavo ivava vemapato iyo TPC vamiriri vayo tinavo ivo. Hatina kumbonzwa unokomplaini. Tinotovaona vanhu mufaro wakanyanya. Kana tozoona zviri mumapepa tinotoshamisika kuti zvino ndo vaya vanga vachifara kudaro here. Nhasi kwakutaurwa ndasundidzirwa ndazodai zvokunyepa. Vanongofarira kusvibisa zita renyika. Ameno kuti unovatuma mweya wedziviro.
Vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo kanzura weward 26 kuGlenora muHarare vaomberai Ishe Nhende avo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya vaitwa kafira mberi. Vanoti kunyangwe vachiri muchipatara vachiri kuramba vachityisidzirwa nevasori ava. Ngatinzwei hurukuro yataita navo uye tatanga nekubvunza kuti vave kunzwa sei.
Tipo tiri kugama kuti tinayo yati tichiri kudzimba makumba agonofamba zvakanaka. Asi tinanavirira kuti miri ite zvakanaka namukuru wakatakaitwa nekuvhiriridzwa. Tinazivi kuti unenge wakabayiwa chii, saka nyama dzinamuratichikodima asi zviri kuita zviri nani.
Asi vana chiremba vazoziva here kuti chii chamakabayiwa nejekiseni ramakabayiwa naro?
Zvina chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi batanidzi. Asi vari kutsvaga zvakawanda wanda. Zvinhu zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda, pfungwa, ropa, mapapu, inyange kushanda kwemwoyo chaiko. Saka vari kuzama kutsvagurudza kuti zvingava zvii zvingange zvakanovhiringidzwa. Nese nekuti tive tichishandira panhu pakachengetedzeka kuti patakapedzera kunge tichi pakange poshata popinda vanhu vasinganzwisise vazvinoti chitibvira mushure meonge uye madhota tisedu asungwa tisi akanouya futi akuna pakusakasara vanhu vatisinganzwisise kuti vanhu rudzii. So zvinhu zvese izvozvo zvinonoungana kuita kushungurudzika kwepfungwa zvokanganisa kurapika kwevanhu.
Muri kuti pane vanhu vakauya vachikutyisidzirai kuchipatara vasingazivikanwe vaiti kudii uye panga pasina mapurisa here, zvanga zvichifamba sei?
Zvatinoita paya takatozotangoita kuti pave nevakomana vanenge vachitichengetera. So vanotonozviringidzana nevakomana vavo panze vachiti vanoda kupinda. Asi vakomana ava vanga vanhu zvipia zvatanga taaudzawo kuti aiwa kamunhu anopinda muno mushure mekunge akiriya nemu maonawo mazivisiwa kuti hama dzidi dzatanga kurakidzai kuzaite nekanawo kupinda nekuti yanga iri nyaya yekuti tichengetedzeke sevanhu vanga vabva kushungurudza. Tainozama kuti tigadhiridze nyaya yekuti tinge takachengetedzeka. So tainoita kuti vakomana vavo basvondo vanotiudza kuti panapa pashata pane vanhu vari kuya vane motikari mhando dzinoshandisa nevakomana vesiyao vapereta dzinenge dzisina maplate vakaramba vachimawanda vachidi vachizama kuda kunopinda. Isiri nguva yevisit also vari vanhu vavasingazivi.
Tiri kunzwawo kuti motokari yenyu yakapwanywa, zvakafamba sei?
Motokari inorangarira tichinotorwa tiri pamitoni park vanonoti pemikidza yavanongedzerwa pfuti. Zvinoitwa mumotokari yemhando yeGD6 yaive ine ruvara rwakaita brown. Ipapo ndopandakaona dombo richikambwa pahwindo remotikari rekumberi. Ndo pandichirangara ndichiona nepairohwa vhiri rekumberi kuri kurutivi reruboshwe. Ndo pandazovharwa nebhachi kuti tikaona.
Vaomberaishe Nhende inhengo yeTCCC uye vakasarudzwa kuva kanzura muHarare vanga vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi iri kuyambira kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi muZimbabwe zvinogona kuipa zvitevera sarudzo dzakonzera kusawirirana. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huri mugwara uye vanotarisira kuti huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana gore rino kana kuti 6%. Kunyangwe vamutuli Ncube vari kuti makore mashanu adarika, Zimbabwe yange ichitosara nemari muhomwe pane inenge iri mubhajeti. Gore rapera vanonzi nesangano rinoona nezvezvikwereti reZimcode vakaenda kudare reparamende vachiti vanoda kuti itendere kushandiswa kwainge kwaitwa mari kuti zvive mitemo yainge isiri mubhajeti inodarika zana remabhiriyoni kana kuti 107 billion Zimbabwe dollars. Zimbabwe ine chikwereti chemari chinosvika mabhiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 billion US dollars, icho iri kutatarika kubhadhara. Vakakweretwa mari neZimbabwe ava vange vachida kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, kana Zimbabwe ichida kuti vataurirane pakuti chobhadharwa sei nekurerutsirwa. Asi sarudzo dzakaitwa dzave kupa kuti vakawanda vanokweretesa Zimbabwe mari uye nevanoda kuikweretesa vachikire kuti inogona kutadza kubhadhara mari, izvo zvinovhiringidza vemabhizimisi. Mukuziya nezvematambudziko atarisana nenyika, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chenai Mutambasere.
Pane zvakaitika tinoona kuti tatova kure kuresa naizvozvo. Hapana chatakaita senyika chakaratidza kuti tiri nyika tiri paku, you know, we are being repentant. Tiri nyika iri kutarisira kuti taakuda kuti chinja zvatanga tichimboita, taakuda kuti chitanga kugadzirisika tichito zvinhu zviro kwazvo. Asi zvakabuda pamaelections zvinoratidza kuti hatisati tasvika panguva iyoyo. Naizvozvo, mushure mekunge tisingachakwanisi kuadresa nyaya yedebt crisis, zvichakanganisira zvinhu zvakawanda munyika. Nekuti tanga tagara tisisina mari yekubhadhara zvikwereti, zvinoreva izvo kuti hatichatokwanisi kana kuti zvinhu zvatanofanira kunge tichitenga zvakaita semagetsi apa tisina kuclear zvakare zvikwereti. So iko zvino ndinoona sekuti tiri panguva ya zvinhu zvanyanyisa zvatowedzera kushata darika zvazvava zvakaita tisati taenda kunguva yemaelections.
Asi iyo nyaya yechikwereti chekunze nesarudzo dzemunyika zvinofambirana sei? Sei vachiti munyika muitwe utongo hwejekerere vasati vataura nenyaya dzekukanganurana zvikwereti kana kugadzirisa kuti zvobhadharwa sei kana kuti restructuring yacho?
Okay, so kuti ndinatsojekesa panyaya iyi ndinoda kukupai example. Handiti isusu tinoziva kana kuti mudzimba dzedu tinogona kuita situation yekuti pane munhu anenge achida iye kubetsereka. Asi tichiziva kuti munhu uyu kana kuti ane problem kana kuti yedoro, tinoziva kuti baba ava takavasiyira mari vachashandisa mari yese kunotenga doro, kunyange even vaine problem yechikafu mumba. Saka naizvozvo munenge muchida kuti first munhu musati mamubatsira ngaatange agadzirisika nyaya yeproblem yake. Problem yedu yatiinayo isusu munyika medu muZimbabwe, tine problem yegovernance, tine problem yeutongi hwenyika. Kuti avo vari kutonga nyika havasi vanhu vanotarisira kuti vanoita zvavanenge vati vachaita. Kana vakaenda kune dzimwe nyika vakakwereta mari vachiti tikuda mari yekuti tigadzirise kuhwange koliari, mari iyoyo tinoona kuti hakuzi hazvizirizvo zvainoshandiswa. Tinozoona mari iyaya yaakunzi yazopiwa mamwe vanoti ma-state owned enterprises kana kuti iri kurasika munyika nenyaya yehumori. So kuti tibatsirwe tichibhadhara zvikwereti zvedu, tinenge tichitotarisira dzimwe nyika kuti either dzinotipa mari kana kuti dzinotipa mari kana kuti vanotikangamwira chikwereti ichocho. Sika hatingakangamwirwi chikwereti, mangwana tichizonodzokorodza kuita zvimwezvo zvakare.
Saka kusabhadharwa kwezvikwereti uku kunokanganisa sei vemabhizimisi vemunyika vanenge vachida kuzokwereta dzimwe mari uye nevanhuwo zvavo?
Pare zvino tinoona kuti munyika medu meZimbabwe hatisi kukwanisa, tingati takatarisana kana kuti even nenyaya yechibage. Zimbabwe pare zvino iri panonzi ipo pahanga alert zvokuti gore rakapera hatina kukwanisa kukohwa zvakakwana zvinoita kuti tiwane chikafu chakakwana munyika. So zvinozoitika ndezvekuti mari inenge ichipinda munyika inenge yakufanira kunge ichibatsiridza nyaya dzechikafu, ichibatsiridza nyaya dzeutano. Mari iyoyo haisi kukwana. Kana dai ichinzi tinayo mari inokwana inoya munyika tinozoishandisa zvakare mari iyoyo kugadzirisa nyaya yemagetsi, kugadzirisa nyaya yeroad, kugadzirisa nyaya dzemacommunications network yedu. So infrastructure yedu amirira akaita zvinhu munyika pare zvino haabatsiri kunyanya avo vane mabhizinesi, nokuti anoita kuti munhu aite bhizinesi muZimbabwe zvinyanyodhura sereki, nekuti hakuna magetsi, nekuti hakuna mvura, nekuti kana achitarisira kuti iye achange achida kutenga kana petro kuti afambise zvinhu zvake zvaari kutengesa, zvange zvichinyanyisa kudhura. Hatina mari, hatikwanisi kukwereta kuti tikwanise kunge tichigadzirisa zvinhu zvinoda kugadzirisika munyika yedu.
Avo vanga vari Nyanzvi dzezveupfumi muzvare Chennai Mutamba Sere vachitaura vari parunare kuLondon. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zviuru gumi nechimwe nemazana matatu kana kuti 11,300 vakafa kuLibya zvichitevera mafashamu emvura, uye uwandu uhu huri kutarisirwa kuwedzera. Vakafa vakawanda vainge vari mudunhu reDenna, uye izvi zvakaitika nemusi wesvondo, svondo rapera. Vanhu vanodarika zviuru gumi kana kuti 10,000 havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Vanopa rubatsiro vari kuyambirawo kuti vave kutyira kupararira kwezvirwere zvinogona kutozouraya vanhu vakawanda. Mutungamiri wesangano reEuropean Union Commission vaUrsula von der Leyen nemutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgia Meloni vashanyira chitsuwa cheLampedusa, icho chinonzi chaita dambudziko guru revapoteri vanodarika zviuru zvinomwe kubva kune dzimwe nyika dzichiri kubudirira, kusanganisira dzemuAfrica, vari kukwira zvikepe vachienda kuItaly kuedza kuti vatsvage upoteri. Vanhu vanogara pedyo nechitsuwa ichi muItaly vanoti havasi kufara neuwandu hwevapoteri huri kuramba huchienda kunopinda munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Tabo Kancube, mutori wedu wenhau weStudio 7, achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki.
Ndakazvarirwa kuHarare, ndakakurira kuSocial Gigs IQP vana 4, ndini musikana and ndini second born. Life yedu ndati life yangu upenyu hwekumba kwedu yanga iri pakati nepakati, ndisina kunyanyaoma ndisina kunyanyareruka, asi ndiri mwana aitofamba dhisenji akareba kuenda kuchikoro. Dzimwe nguva ndaitosvika kumba kwadoka, nekuti paitokwirwa tumakombi kuenda tumakombi kudzoka, kozi ndaidzidza kuhatred.
Takatanga kupinda mune zvemutongero wenyika sei?
Politics ndakazotanga patikangosvitsa 18 years, ekuti nzvimbo yandaigara vanongoti mwana akangosvitsa 18 years panongoitwa zvemusangano anenge apeswawo mastructures. Saka ndopa ndakatanga kuita zvepolitics, ndisingatogonewo kana kuita chingati kusvikira ndatovawo PC yekuma youth access, handina kutora nguva yakareba, ndakabva ndaroorwa that is 16 ndakabva ndaroorwa ndiri kugara izvezvi zvikurishinga.
Maroorwa makazoenderera mberi sei nenyaya dzepolitics idzi?
Ndakatongosvikawo ndichitongoswawo mastructures enzvimbo yandanga ndiri, ndikabva kusel ndanga ndisel ndakaita secretary, ndabva ndaenda kubranch ndikaita secretary yeeducation, ndichitongokwidza ndichitongodaro kubhende pandazoita kuyouth ndandichezvara ndichitongokwidza ndichitongoenda. asadi nakunya nchanya sere because na ndaba ganda tungo kuwa maposti wae kutu ndaba ganda tungo kuna kukunzwa kutu mnema kali kutu ndaka ita sheyu ndaba tungo kuwa osu mchindeze kuchore ba mkuranda ndita
kuwa pa maka shika 18 years manga muri kushanda ere manga muri kushitira bizimusi ere maamu chita se
pandaka teza kuchukuru ndaka tuenda kubasa ndaka tungo sindaka chopi zeni ndaro ndarorwa ndeke kurushinga ndakangoshanda ne Women's World Vision ndichishanda program sponsorship yerana andandiri volunteer but ndimi nanozvishandira nemaoko angu ndinosinge tamburire right now ndinengurire 43 ndinobheka mabhanzi ndinoputisa maputi ndichipeka ndichitengesa ndobasa randinoita zvangu.
Titarise izvezvi mava muparlamendi, chii chamungavimbisa vechidiki?
Munzvimbo yandinogara inini inzvimbo iri kudhevelopa, saka zvinhu zvatakaitirwa nezvatiri kutarisira zvichiri pagrade repasi, asi sezvinhu zvichiri kuuya zvekuti mayouth edu daiwana maprojects maprojects ari kuno kune nhau rekuti inzvimbo isinganyanyonaya sere dide kuchengeta mbudzi ekuchengeta mbudzi ikiva tichivapomba nekuti vaende kunodzidza zvekusona nezvekuchengeta huku nesi pane dzakatombounzwa dziriko izvozvizvi zvatova pasejirinani then kuzvikoro zvedu vamwe vanga vatorina zvikoro zvachichaicho asi sofa kwatana zvikoro zvakavakwa zvekuzimana nebva kuharareka anotoapreciata zvikoro zvezvo anokwanisa kutodzidza vatova even nemvura ekutovhura pamateti saka chatiri ngonyanyoda sereki ndechekuti pamaprojects atiri kupiwa dai kwawana let me say tumaindustry tudiki tinokwanisa kusponsa kuti munhu ari kuchengeta nguruve dzake awane padhuze sekunochengeta nguruve dzake awana padhuze sekuti at least magesa kange aripo munhu ari kusenda hende dzake achamira kuti ndichanokuvhaletesa kuharare o ndichanopika endrodhari yangu kuharare zvinongoitika tiri kuno kukurushinga then marodzi edu isusu anongogredwa chete tichizi kukanaya anovhiringidzi saka tikuti dai matara edu achizodzerawo kubva kwaakagumira kusatara achisvikawo kumamisha kuno zvinobva zvatibatsira nechimabhazi tanawo takungofamba patinoda saka tikange tine tara zvino tibatsira tinge tichisasa mabhizinesi yedu tambura yatinoda zvinhu izvozvo zvikaitika I think mayouth edu anofara vana vedu vari kuchikoro vanokwanisa kuaccessa education zvinhu pandatora nenhaye magesi ict ikauya vana vedu be just as equal sevana vekumataun.
Semunhu ava mutungamiriri munzvimbo, murume wenyu anozvitora sei?
Murume wangu anondisapota zvakanyanya ende ndinofunga kuti one of my supervisors ende munhu anotondidzora zvekuti ndichiri wechidiki da ndimunhu anoita hasha dzimwe nguva nezvi zvinenge zvichiitika asi munhu anotondidzora munhu anondi advisor so supportive.
Avo vanga vari amai Barbara Thompson vakapinda mudare reparamende vakamirira vechidiki vekumashonaland central vari pasi pebato rezanupf. Vanga vachitaura naTaboka Ncube westudio 7 vari kumashonaland central kwakare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndadzoka zvekare nenyaya yevaRoma 13. Iyo inoti hurumende dzakadzikwa naMwari, naizvozvo vanhu vanofanira kudziteerera. Nhasi tina mufundisi vamunogara muchiwa pachirongwa chino, Reverend Kenneth Mutata, vatabvunza kuti vatiudze maonero avo pamusoro pevaRoma 13, sezvo paine vamwe vanoti dzimwe hurumende pasi pano hadzikodzeri kuzviti dzakadzikwa naMwari. Reverend Mutata, heyo nyaya iyo.
Tinotenda vaHwande. Chekutanga ndechekuti mashoko ari muna Romans 13 anofana kuverengwa pamwe chete namamwe mashoko mazhinji ari ku testamente itsva ane testamente yekare pamunoona dzimwe nguva Mwari vachifarira kugadzwa kwemadzimambo dzimwe nguva Mwari vachitaura kuti umambo hwevamwe vanhu hwapera
sei muchidaro mufundisi titsanangurirewo apa
Mwari vano recognize government in capital letter G nenyaya yekuti Mwari vanoda kuti munyika munge mune order uyezve kuti munge mune justice kana kuti kururama saka Mwari vanoda kuti kunge kune hurumende dzinofanira kunge dzita kuti kururama ikoko kuveko mitemo iveko uyezve kuti mitemo iyoyo iitwe zvakanaka
Saka Mwari anoshanda nehurumende dzose here sezvo vamwe vachiti dzimwe hurumende dzacho dzinoshungurudza vanhu pasi pano
Mwari havana hanya negovernment in a small letter g kana kuti hurumende imwe neimwe inenge yauya kana isingachifambirani netsika yekururama kana kuti yejustice uyezve nekugadzirisa kuti vanhu vagare zvakanaka
Sei tichiona vanhu vechitendi vachinyunyutira hurumende dzinonzi dzakadzikwa naMwari.
Ndokusaka tichiona dzimwe nguva munhoroondo yebhaibheri Mwari vaikurudzira kugadziwa kwamambo asi pamwetonzwa vachitaura kuna Nebukadhinezari kumuudza kuti umambo hwako hwapera kana kuti vachiudza Saul kuti Mwari havachakurecognize chero uchiri pachigaro. Zvaitika izvozvo kana mambo asingachifambi negwara rekururama rejustice kana kuti negwara rokuti vanhu vagare zvakanaka
saka nyangwe hurumende dzinoshungurudza vanhu dzinogona kuvanda nemavhesi emubhaibheri evaRoma 13 here nai mufundisi mutata
Romans 13 inongoshandisika chete kana hurumende ichifambirana nemurayiro wokuti vanhu vagare norugare uyezve noupenyu hwakanaka nokuti kana ukagara uri mufumi uchitonga munyika ina vanhu vakawanda vane nhamo nokutambura haugoni kutonga nyika iyoyo norugare nenyaya yokuti vanhu vazhinji vanenge vachikuvenga vanhu vazhinji vanenge vachisvora utongi ihwohwo
munoti kuvatongi venyika pasi pano
Zvakakosha kuti kana ukava mutongi zviri nani kuti iwe uve murombo vanhu vako vachidla vachiguta nokuti vachakupupurira zvakanaka. Zvino kana iwe nemhuri dzako ukafuma vanhu vose vaunotonga vachitambura vanhu ivavo vachakuvenga zvikuru. Kauna vanhu vasingachakuteereri uri mutungamiri wenyika woziva kuti umambo hwako hwasvika pakushayiwa simba.
Saka muchidimbu Reverend Mutata mashoko ari muna vaRoma 13 anorevei anotiradzei
mashoko ari muna Romans 13 anotaura kuti vanhu vanofanira kukudza hurumende ndozvinofanira kuitika kana hurumende ichikudza mirayiro yayo uyezve ichichengetedza vanhu vayo uyezve kana ichiita kuti nyika igare norugare uyezve kana ichikurudzira kuyanana uyezve kana ichipa vanhu mikana yakafanira kana zvose izvozvo zvikaitika vanhu havakudzi hurumende nenyaya yekuti vanoihla vanokudza hurumende nenyaya yekuti vanoida izvozvo ndozvinoita kuti nyika igare norugare kana zvikadaro Romans chapter 13 kubva paverse 1 inotanga kumeka sense kuvaKristu kunyangwe navanhu havasinganamati notenda wande
tinotenda zvikuru Reverend Kenneth Mutata netsananguro yavatipa ini ndini tanonoka wande ndichiti musara zvakanaka
Aiwa, tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri tisati tavhara chirongwa chedu regai timbotarisa zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarova Yada 2-0, FC Platinum 1-0. Capes United yaita Mangange 1-1 neChicken Inn, kuchitiwo Simba Bora yaita Mangange neShisham 0-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited General Assembly nemusi wechina, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti sangano iri rinofanira kuti rivatsure nemhosva dziri kupomerwa hurumende yavo dzekutyora kodzero dzevanhu kunyanya vanopikisa. Asi veZANU PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Aiwa hama wadiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 17 kuMpandula 2023 uKipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Umzana Mnangagwa uzahamba khonale elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho elungahambanga kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kwinsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakhansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa. Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority.
Ngokuqhubekela phambili ukuhlanyezwa kwabaphikisa urhulumente, zalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezemidlalo, zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Iziphathamandla zikarhulumente zalile ukukhuluma ngenani labantu azahamba lalo, zisithi lokhu akutsho lutho ngoba kumele ahambe labazamvikela, abaphatha intambo benhlangothi ezitshiyeneyo labanye. UMnangagwa ujayele ukuhamba labantu abaningi emhlanganweni ye-United Nations General Assembly engenwa inkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezembusazwe okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
I-United Nations njengoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele nge-diplomacy, inkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umzana Mnangagwa, uzahamba khonale elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ama-reporters lana e-SADC ne-AU ne-AU. Kutho ukuthi vele iyahlaqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okokuqala, into yama-sanctions yase ziphele ngoba ebeyilokhu sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye kuyabe sekhuluma ngoweZambia esithi khona hhathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele izindabeni zamanye amazwe. Asuzeaqambe negama kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho nje esithi kanti indaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kodwa nxa sikhangela khonoko ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi ahozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandelele vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle, kunokuthi yena athi yena hhayi kungona sekulungisisa. Uyabe sezidinga izikhondo zakhe, kube sezithekisana labantu, sekugijima sesiyachaya i-inauguration. Kutshengisela vele ukuthi inhloni kazikho, ngumuntu lwana ovele usengene ehlandeni lokuthi asalalele muntu, akusezi kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga. hayi lo vele sesimanje lezinhloni akula.
Ye kodwa siyabona njalo Antonio Guterres onguyobambe United Nations wamenzela amhlophe ukuthi unqobile, ngakho ke xa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe emhlophe nke, akunjalo?
Ye phela njengoba ngiyisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations antsho bona vele yinhlanganiso yomanyano asithi sibe kwazi engxenye amanye amazwe esadek ayabe khona lawo le-South Africa ukuthi uyenzela umuntu amhlophe awuthi ukuthi uyathakazelela. Antsho loba nxa umntwana engajamela kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angibona ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuge beze bakhulume baye bahlalisane naye phansi. Lokho vele kuzakwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababe bekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo, ngaye vele kusukela ngomnyaka ka-2018 laphana wayevele ezalalela abantu ababemtshela ukuthi hhayi kungabi kulo khetho akube le hlanganiso yomanyane, kodwa yena waqinisa intamo kunje sohantle labanye asebenza lawo vele bayakhalakhala kalaleli ubuchole bakhona yibo obusingenisenkingeni esikuyo khathela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe njalo ukunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abaphikisa impumela yokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncwabakazi bathi bakhahlanyezwa libandla elibusayo lamapolisa. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathwele amagabha avuzayo.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakhansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Khonokho-ke okukhuluma ngakho baba Mafa, kwenziwa kuyini?
Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority eParliament khona bezatshintsha i-constitution. Okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le-rerun noma kube le-new elections, abantu sebethuseli bazakwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi okwesine yikuthi vele injongo yezani ngabona sidliwe, iyasebenza udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutekele, sakubona kundabaningi sithole. Yikho-ke istrategi yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathuselwe, bangathuselwa sebezayekela ukunakana, bagcine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungaguqulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF uyakuphika lokhu.
Ama-elections abuyile, kwaba lokhetho, ukhetho lwenziwa, kwaba nempumela yokhetho. And umuntu engathi abantu abade bekhangele ukhetho yizakhe. Izakhe yatsho ukuthi asabe nqobile ngobani. Upresident wanqoba, kuma-MPs bangena ama-MPs e-ZANU-PF, bangena ama-MPs e-CCC. Uma ukuthi ukhetho lungahambanga kuhle, ama-MPs ayi-CCC avumelene ukuthi bahambe e-parliament. Ayinto bafikile e-parliament ngale, batsho bona labo sebengama-MPs ngokhetho okade lukhalo izakhe. So ngaleyo ndlela mina mbona ngani ukhetho solubuyile lwadlula esesikukhangelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo, abantu basebenze, uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo. Izamphevu ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele bazisebenze, abantu kufanele ukuthi bazizwe ukuthi baselizweni labo bakholise ubenjani.
Yes, yakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibusayo lalaba abacatshangela ukuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa, uhamba njani kolapho?
Okuningi lokho okuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni, imbona ungani uma kunomuntu ethuselwa omunye akuhanje ukuyobikwa emapholiseni. Abantu laba badingwa amapholisa, njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo sinama courts ukuthi uyahamba kumthetho wandaba uvunyela ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo. So ukuthi sezaphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulamanye abakhonona nayo, hayi ngibona ngani mina kimi kwezinye izinto yabo ungafanelanga. Ureferal lacha impembe ukuthi sikhozi nansiyana singenile ureferal bepwe leyo mpembe ukuthi ayichaye nguye olemvume ukuthi lesiyana yisikole. So thina njengeZANU-PF asizanga sizirefurele, kwaba khona izekhi eyayikhayelele lolu khetho yakhipha njengoba njilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president. So namhlanje nxa sokuya abantu bathi khona bona abasuthiseki, abasuthiseki ukuthi kukuphi kade ufanele kube njani. So thina sokuthi ukukhalele ukuthi ilizwe iZANU-PF siyibusa kweminyaka futhi yona le engu-5 abafuna ukukhalela lolu khetho asikhayeleli ngo-2028.
Umlunzana Maleki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF ubekhuluma leStudio 7 esevela Bhosi esabalweni seMatoran South. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sevela Bhosi inkulungwane ezilijumi lanye lengxenye 11,300 ababulewe zimpophoma zamanzi kwele Libya ulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Kubikwa ukuba kudabuke amadamu amabili akhukhule imizi labantu esigabeni se-Libyan Red Crescent. Bathule nzima abantu kwele Morocco okube lokuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo kwatshabalala abantu abafika phose inkulungwane ezintathu.
Kangelo kokobe tunamasiwa betetela mazo
weza masiko namhla usithandekile emhlanga we Studio 7 uqoqa lo nkosikazi Patricia Jabalala ukuchasisa ngohlelo lwakhe lokweluleka abafana abantwana abadlwengulwayo intandane lamantombazana asakhulayo intombi zomhlahlandlela ezibonakala zihola amabutho kumcimbi wokunanza inkosi umzilikazi kamashobana ngempelaviki ephelileyo.
Mina ngisungule uhlelo lwamantombazana ngabona sokwande kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana bese isikhathi kube nguye umntwana oyintombazana ozifaka ekudlwengulweni. Ngabona futhi isiko sesibalezele kakhulu sathatha amasiko abanye abantu angafundisa abantwana ukuzivikela nokuthi bazi ukuthi bazivikele njalo nokuthi bahloniphe sengaphinde njeba lapha lalapha. Ngatsho ngithi ngcono ndiqale bachaphise besesebancane so bathi umthente isihlaba usamila ngihle mbafundise ngibatshengise ngendlela zokuphi ukuthi bazibambe njani bengaphungula zela amazili amaningi ngoba mthethe yakozezona umntwana ezintombazana akumele angaphonge uhambisa amanxa yeteti le kunjani sephonge ubambana lalobaba konke pha ngase ngisithi hhayi amasiko laphathe kahle
liphathisana labazali babo lo mphakathi na
abanye bathunyelwa ngabazali babo ukuthi macha gogo nomphakathi wakho akuthi sigcinele abanye omabaka abakho basebagweti kangaphi khona bebazweni gogo ngintu abantwana basebeke kwani ngicela ukuligcinele khona umfundiseke ugoqele mama sivumelane kakhulu siyabakhuthaza abantwana abasabehlutheka siyazama ukuthi sibancede kakhulu ukuthi babe zempilo zabo ezihle nabethesha izenzela umuzi wakhe kumbuya napho engahlukumezekanga nabekhosha obukhulu abazali abaningi bathokozeleka kakhulu bathokoza sikuthi mama sibabonile nampobani bona laba abadlenete asabandlukuli sibadlabo nabona laba abangadlengelwanga sibafundisa ukuthi baphathane njani la nabanye babo sabancede ukuthi sibabuyele esimeni ngoba ngashathe zeziyanya ashathe sezifaka yedwa kaphana ngokwazeke kwayilokho kunjalo.
Njengoba lilondoloza lentandane bakhona abangabafana labo balezabo yini izifundo?
Ye bakazi izifundo zabo kakhulu siyabathiya bahlanganisa labangamankazana bakhulumisane bafundisane labo batshelane njalo kwesisikhathi behlanganise esathi zinuse nabanye abantu abadala banjengezimbabweni babuye bazobafundisa bebatshengisa ngokuthi ngabe bayabuya nje babe bane ngabaphatha abafaka kamibathwa abe sesithe ibutho lethekinani bese ngibabazala ibutho ekukhokhela impesi namatshitshi benabebekinani kodwa ngisobulungisa liza kuba khona kuphela nqanqaka ingakani lanti ivekeke ikhona besabulusekelo bebengisekele ukuthi babe besibindi bazi ukuthi sebengena esikhathini sokuthi sebesiba ngamabutho ahambayo sebeseyakuba izimpi bebesibindi beqinile bekwazi ukuthi bakwenza njani. Yikho ngoba ibutho lethu lokuqina kethi ngizobachaya lapha egatati yathi ngaba ibutho babancane kuphela.
Kahle kahle kuyini okokuhlanganisa lamasiko kangaka ukuze uwalandele usungule lolu hlelo?
Ya mina ngizenyaka nje lamasiko lawo ngithande ukuthi ngibuye besinye mhlawumbe ngingalahle ngingaphumi kwakalithi lokho ethiwa kade i-identity ukuze ngize kuhle emhlabeni. Mina ngingumbaba obambela ibenseyi kakhulu ngithanda isibindi sakhe owaze waka into yokucina yomfazi. So mina ngizethi umacha ugogule ezikheni ngibe ezikheni umama wesizwe sikamthwakazi. Abanye beni bangibiza bathi umama wesizwe umama wesizwe sikamthwakazi. Ngithanda ukuthi ngibuyisele ngibuke nje
sikuzwile kuvidiyo uthukuthele usithi uzala inkosi njalo kungenziwa njalo esigodlweni senkosi kusitsho ikhansile yakoBulawayo. Lalingakhangelelanga yini ukuthi kungenzeka lokho kwenzakala koBulawayo?
Abantu bami mina ngigogo inkosi, abantu ababili bomazali inkosi omachabalala omavuso omadokotela omthimkhulu omazali inkosi ngikhaba nesigodlo sami besiyana ngoba ngiwami umuzi otaphaka ngizengikhuluma khona nguwo esasisenze senkosi umuzi wenkosi ungumuzi wenkosi. Hhayi vele uthukuthele ngempela ngangibelile ukuthi kungenzakala ngakufaka khonokho ebantwaneni bami bebeba ukulalela ngabasokuze kwenzakala khonokho elibingingabusuki baphinda mami.
Lo unkosikazi Patricia Jabalala olwela ilungelo loluntu ubexoxa econgweni lo sithandekile Mhlanga weStudio
7.
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontungamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Lingabe linjani bazalwana abathandekayo kumagumba amano omhlaba lapha elikhona? Sibonga sidumisa siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze kufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2. Siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala eTestamenteni elidala. Sizabala ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4. Kufundeka kanje. Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungaguli na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela. Ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphi ngani lapho umuzi indawo yamathuna awobaba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda enguNehemiya eyabonakala ilobuso babudangele, ubuso obabungemnandi, ubuso babudingisela ukukhathazeka kakhulu ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imlomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutsheli ukuthi akezwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile. Ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uze ukuthi uthini. Ungakhangela ke emphakathini lapha ezihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungelantokozo, obungelanjabulo, ngokubana ziningi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe yikubaselela kokudla, amandla kawakho, imali kayikho, ngeneliso ukwenza ulutho, bese kusithi ubuso bakhe bube sobubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angitsho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beqojwa ikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya. Akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe, kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya. Ungatshelwanga muntu, uyazibonela ukuthi ungaba yindlala, ungaba zingxabano, ungaba yikuswela, injabulo kayikho. Ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo lapha, akulakujabula kuleli khaya. Kodwa-ke uNehemiya uthi wesaba kakhulu iNkosi, simbuza ngobuso bakhe, kucine ngokuthi kuvesi 4, ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Asikhulekele uNkulunkulu wezulu, sethule imithwalo esilayo ngaphakathi, sibe yibo abathola injabulo lokuphumula okuvela ngakuwe. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Wezabatsha uTaboka Ncube weStudio 7 xoxa loTonderai Maphosa wayethatha izidakamizwa.
Ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ngise university ngo-2006 and ngase ngisima ukusisebenzisa ngo-December 2021. So ngathi ngisanda kungena esikolweni eSolus University, ngabizwa ngabangane bami ukuthi siye ijabula okobulawayo etown. Sathi singene etown ngabona abantu bedakwa besisebhawa, bengakangeni kubhawa. Empilweni yami bekungokuqala ukuthi ngingene ebhawa. Ngathi ngisebhawa ngabona abantu bekholisa sibili, begida sibili, bebekholisa impilo khonapho. Kodwa mina ngangingela imbodlela ekade zibanjwe ngabanye abaningi khonapho. Ngase ngisithi kimi, hawu Tonderai, ungabamba imbodlela leyi engxenye ungachaze kanjalo njengabanye abachazekayo laphana. Yikho okwaba ukuqala kwedubo lwami lezidakamizwa.
Izidakamizwa lezi wawuthatha ziphi?
Ngaqala ukubamba utshwala. Utshwala besobubiza igwayi, kuthiwa ngama-cigarettes. Kwasokuhamba ukubronco, i-bronclear. Kwabiza futhi i-diazepam, la ngama-sleeping tablets, ngesishoneni babanye bathi ngamangemba. Akuphelanga khonapho, kwasokungena futhi ethiwa yi-cat. I-cat i-cocaine echiphileyo. Akuqinanga khonapho, kwasokungena iguga, umtoriro lo osobungenile, osobuhluphayo kathesi.
Pho izidakamizwa zonke lezi wawusenelisa ukuzithenga njani? Wawuyithola ngaphi imali?
Ngase ngitshontsha ukuthi ngizithole izidakamizwa lezi. Ngathi sengixotshiwe esikolweni, ngase ngitshontshela ubabami. Ngatshontsha sibili ngendlela ekadingalunganga. Ngangingena ku-EcoCash yakhe, ngisenza ama-transfer ku-EcoCash, ngisenza i-bank to wallet transfer, and iphini yakhe ngayithola ngoku-installa i-application ekade irekhoda konke kade kwenza ubaba efonini yakhe. Ngase ngimuwayiphela sibili i-bank account yakhe, ngitshontsha imali yakhe ngisebenzisa ukuthi ngithenge izidakamizwa.
Manje lokho kwachiya ubudlelwano lemuli bumenjani?
Ngemva kwalokhu khonakho esengibonile ukuthi sengitshontshile imali yakhe, wangixotshe endlini. Engixotshile endlini yakhe ngasengihamba eHighfields. Lapha engakontinua ukuyenza izinto zokudakwa zona lezo. Ngesinye isigaba sakhona ngasengihlanya.
Pho kuyini okwenza wama ukuthatha izidakamizwa?
Ukuze ngime izidakamizwa lezi, usisi wami ngemva kokuzwa ukuthi ngasengihlanya eHighfields, wabuye eHighfields wangithatha, bangikhulekela sibili, bathandaza sibili all night. And mina ngizikhangela esibukweni, ngangingasathabi ngekade ngikubona. Nxa abantu bekubiza bathi ngama goodbye, uyabe usuvuvuke entanyeni lapha, bathi ngama lymph nodes ebese vuvuke ukuthi lami bengangasazazi ngizikhangela esibukweni. Abantu bebesithi bebengikhangela bekungani bebengenyanya. So into le isibili yangehlukuluza ukuthi hayi Tondirai, wena wakhulela sibili esabatheni ufundiswa ukuthi izidakamizwa azilunganga. Pho khangela esibukweni, khangela isimo sakho, abantu sebekwenyanya. So ingqondo lezi zangenza ukuthi ngizikhangele kuchangethi hayi lo ayisiyompilo engani ilungile. Masalo wami umama wokungizala wabhubha, and nxa abantu bekhuluma kuyakhulunywa kusithi ukuthatha kwami izidakamizwa wamuyenza abe le stress esamfikisa esigabeni lusona leso. So izinto zonke lezi zangenza ukuthi ngikhangele impilo yami. Ngase ngiqojiwe esikolo i-degree ngingaselalo, ngangingela msebenzi. Ngangingena lokuphuma ejele ngoba ngangitshontsha, kwangenza ukuthi ngifise ukutshintsha impilo yami. Yikho okwenza ukuthi ngiziphele ukuthi angisafuni pho ukubamba izidakamizwa.
Lo ngutondelayo Maphosa obexoxa lo Tabo Kancube we Studio 7. Wezemidlalo intathele izindaba yethu yemidlalo, uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League.
Iqembu le-Islanders linqobele yada ngethukanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Islanders lokhu lithiwa ngomklomelo owodwa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yelenkezi Platinum Stars. Iqembu lenkezi Platinum lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45, kuthi ele-Islanders le miklomelo engamashumi amane lane 44. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Capes United libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele-Chicken Inn. Iqembu le-Triangle linqotshwe nge-1 kanyange le-FC Platinum, kuthi iqembu lesimbabhora linqobele shasham nge-1 kanya. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Sibonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyabulisa laphana ku-Studio 7. Igama lami ngu-Alson Ndlovu, ngibuya enkayi esigabeni saseGuwe. Ngingumculi werumba, igama le-band Guwe Super Sounds. So okwamanje nginama-albhamu ayi-4, manje sengisebenzela i-albhamu yes-5.
Manje insuku zamabo izinto zajika
azikatholakali, kodwa uyakhona ukuthi ulithole iqembu ungangena ku Facebook laphana, sikhona Guwe Super Sounds, likhona igroup lakhona laphana ku Facebook. Ma uzifuna ingoma ukuze uzithole ingoma zaseGuwe, ngiyatholakala laphana ku +27 84 633 6509.
Siyabonga njengale khaya singakagqiba uhlelo lwethu ukuthi sikhangele bezigokela umongameli Emerson Mnangagwa ukhangele ukuthi uza kuya ke kwele Melika kusukana ezilandelayo Wolverisa unkeeps dube
Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.